vachibvunzurudzwa nemagweta avasikala mupurisa akafirefeta nyaya iyi vavictor mukohwa vaudza dare kuti semapurisa vari kutsvaga mutori wenhau simba chikanza maererano nemhosva iri kupomerwa vasikala sezvo chikanza ariye akaita hurukuro navasikala iyo iri kushandiswa pakuvaroverera mudare vamukohwa vabvuma kuti havana kumboedza kubata kambani yenhau inoshandirwa nachikanza kunyange hazvo varamba vakatsika madziro vachiti vakamutsvaga vakamushaya asi mashoko avamakohwa aya apesana nava Edmore Ng'anga vanhu vemukuru wavo pabasa avo vakaudza dare kuti havasi kutsvaga chikanza vamukohwa vati havasi kuziva kuti chikanza vanomuwana kupi uye vati zvakare vari kutsvagawo vanzi mudare vanonzi vandimbali vebato reeff vakanga vari muhurukuro yakaitwa nachikanza navasikala iyi nechinangwa chekuvabvunzurudza izvi zvabva zvaita kuti magweta ati mapurisa aitsvaga uta nemugate sezvo akanyora mumastatimendi ari pamberi pedare kuti vakaona mavhidhiyo mashanu asi akasarudza kushandisa vhidhiyo imwe chete yanzi nemagweta aya aiburitse pachena mhosva iri kunzi yakaparwa navasikala vamukohwa varamba imwe statimendi iri pamberi pedare ine runyoro rwavo vachiti havazive kuti statimendi iyi yakasvika sei pamberi pedare asi rimwe remagweta avasikala paharrison nkomo vati izvi zvinodaro nekuti mapurisa aiita mutemarege sezvo vaitsvagiridza mhosva kuti varoverere vasikala vamukohwa vaudza dare kuti havazive kuti ndiana akatora vhidhiyo yavari kushandisa kuroverera vasikala zvaita kuti vasaunze mufakazi anoziva nezvekutorwa kwevhidhiyo iyi kuti azopa humbowo nokudaro vati havakwanisi kutaura kuti vhidhiyo iyi ndeyechokwadi here kana kuti kwete asi vati vasikala havana kuramba kuti vakataura mashoko avanonzi vakataura muvhidhiyo iyi asi vankomo vati vamukohwa munhu aratidza pachena kuti anonyepa sezvo vasikala vakanyora mumapepa ekupomerwa mhosva kana kuti wound and caution statement kuti havana chavanoziva nezvemhosva iyi vamukohwa vativo vekambani yefacebook pamwe neyeyoutube vakaramba kuvabatsira kuferefeta mushure mekunge makambani aya anyorerwa tsamba nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika asi vankomo vati izvi handi chokwadi sezvo vatadza kuburitsa tsamba dzakanyorerwa kambani yefacebook neyoutube nebazi rehurumende iri rimwe remagweta avasikala vapowo mutsatsa vati varatidza dare kuti vamukohwa munhu asingataure chokwadi
tanga tichivabvunzurudza nehistori yavo yekunyepa nekunyepa kwavari kuita panyaya yavajobsikara vaeedare
vamutsatsa vati nyaya iyi ichadzoka mudare nechitatu sezvataurwa nemutongi wedare amaivo ngai muchuchuti guuriro
tichakusangana mangwana nguva yeanga yapera dare ranga ravanawavoasaka tichakusangana
vasikala vanonzi vakaburitsa vhidhiyo pamwe nekutaura mashoko akatapwa nesangano renhau repaindaneti rezimui rine muzinda kubritain vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 2020 mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano rejuly 31st movement rinotungamirirwa navajacob ngarivhume kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekunge vangarivhume nevamwe vasungwa ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.